mazina kunyatsomira musi nokuti takatarisa murizi padzakabva munzvimbo yadzigara yakava kwatogwe mukosi dhamu vanhu vakabva nokuda kwokuti kwakwaida mafashamu emvura pavakasumuka vachienda kuchingizi vazhinji vacho vakaparadzibva propati yavo nokuti yaingoniwa yakagadzikwa pazvikoro kana kuti pamarodzi pamatara yakamirira kuti itakurwa ndiyo propati iyoyo shoma futi yavakakwanisa kuenda nayo zvakarezve yakasvikazve kuchingizi yakaniwazve namafashamuzve emvura zvokuti vazhinji vazara vasina davanacho semvura yanga ichingonaya panze hapana flow hapana chii zvigwere zvavapowo kurarama kwacho kwakati onei hakungatarisirwe kuti kunge kuri kurarama kwavanhu ikoko
imhuri ngani dzamuri kutaura nezvadzo pari zvino mukoma Zivhu
mhuri dzati dzaenda kuchingizi dzichibva nzvimbo dzakasiyana-siyana kubva kuwadhi kwedu dzichitora kuenda zvezvakare dzandingatondera dzadzaakuma4000 dzichienda ikoko kureva kuti mhuri yekumaruzevha zhinji dzacho dzinenge dzine avharaji ye5 people and above saka uri kutarisira vanhu vanosvika kuchikamu chinosvika 20,000 people hongu vamwe vakapiwa pokugara vari kugwa nokuvaka zviri pemenende asi ndivo vashoma vacho vazhinji vacho havasati vawana kwavanogara ndivo vaniwa vari mumatengi endezve kutarisa kwakaitika kunze kuratidza kuti mudenga macho mvura irura kutonayazve zvakare inotoratidza kuti ingatonaya yakawanda kudarika yakanayazve vanhu vaakurarama nemahands out zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanga vari panzvimbo yavo pavakasiyirwa namadzidzi avo pavagara ma200 years vano upenyu hwavo vaakurarama vachiita sadza rokupuwa kunge vanhu vari pachurch kana kuti vanhu vari pamusangano kana vanhu vari pamuchato zvinhu zvinorwadza izvozvo noti nokuda kwavo asi nokuda kwokuti hurumende inenge ichiita madevelopment asi kuti madevelopment acho madevelopment akaitwa vanhu vasina kunyatsoronga vakatarisana nezveupenyu hwavanhu kuti kwoivo vanhu vachabva apa vachazovei mangwana
mungava neruzivo here rwevalue yezvinhu zvevanhu zvakaparadzwa
kuti unyatsoti value yezvinhu zvakaparadzwa tikatora avharaji yomusha wokumaruzevha ngatingotorai kuti musha umwe noumwe unenge une zvinhu zvine value yeavharaji ye3000 zvokuri kumaruzevha mukaitora mukaitaimuza pamwe ne4000 vanhu vakaenda misha ende chorwadza ndechokuti nzvimbo yavakaenda inonzi yakazara madiamond nemamwe maminerals its a reserved place saka izvozvi izvi vari kutarisira kuti vangangobviswa nokuti act yemining inosupasida maact mamwe ose